Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 25, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu takatotaura kuti tinodiswa Transitional Authority. GNU, no, hatina kunge taurirana izvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite Transitional Authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa.
Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa votaura zvavanofunga kuti zvinoda kuitwa kuti nyika ifambire mberi. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations svondo rapera, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoti munyika makaitwa sarudzo dzavanoti dzakachena. Mumiriri weAfrican Union muWashington DC arikurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda kanzuro inofanira kubata matomu kana kuti Transitional Authority pachigadziriswa matambudziko makukutu avati akatarisana nenyika zvichikonzerwa kunyanya nesarudzo dzinogara dzichishorwa nevakawanda nekunze dzichinzi dzinenge dzabirirwa. Gatinzwei hurukuro yataita navachamisa kuti nyika yotora gwara ripi.
Way forward kana kuti nzira ingaita kuti nyika ibude mumatambudziko airi munyanga dzamushore ndeyekuve nesarudzo zvinoremekedza zvinodikwa nevanhu. Zvinoitika taisa nhaurirano dzematongerwo enyika dzinoitwa pakati pemapato akasarudza vanhu. Nyanya yakasarudzwa iri pamberi TPC neyakasarudzwa iri pakutevera ZANU-PF ichizvimanikidza kune dzimwe nzvimbo kuti inge ichimbira sarudzo. Saka ndo zvaakufanira kuvapo kuti tinge tichivhura nzira political dialogue, political settlement yekuti sarudzo dzoitwa riini uye toputa sei zviripo zvisingawirirani nazvo. Zeki yaratidza kuti basa yatadza.
Asika takanzwa vaMnangagwa achitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka.
Ko ini mungateverera unenge bangoma achiridza motinde yake. Ini makazviona kuti kana kuUnited Nations vazhinji vakatobuda mumusangano nekuti vanenge vachiziva kuti uyo akabangoma haagoni kuiridza. Kwese kwavari kuenda vango vakiita kunge zvinoita vaya vanenge vane umwe munhu usingafadzi.
Asika vamwe vanoti aiwa vachamisa vari kunyanyo paridza mavhesi vasingatore matanho.
Unenge ada kundibvisa pavhesi warasika nokuti ini ndakasvikwa nemufananidzo wababa vari kudenga. Ndo zvandiri ende zvandinotenda hazvigoni kubviswa ipapo nomumwe munhu. Ini handina kumboenda kune vanoita zveun'anga kuti bvai pan'anga dzenyu. Ndinongovakurudzirawo kuti kurasika asi handigoni kuvamanikidza kubva ipapo. Ini ndakatenda kuna baba vari kumusoro kudenga. Ndo vanondipa simba, ndo vanondipa uchenjeri, ndo vanondipa utungamiri. Ndo kwandinodzokera ikoko. Anenge asinawo kufarawo nazvo, ndine urombo asi apa ndo pandakamira uye ndinoziva kuti ipapa ndo pane simba. Umwe noumwe unoziva kwaakarerekera, muti unowira kwaakarerekera. Kwangukurutendo nekuti handigoni kurwa nehama idzi dzandinorwa nadzo idzi ndisina Mwari kurutivi rwangu, ndisina rutendo rwaJehovha. nekuti vanotenda zvakawanda. Makaona zvavanga vanazvo mari, vanoti vane zvese zvavanazvo, vanoti vane hasha, vane mapfumo, vane mapakatwa mamusero. Isu hatina izvozvo, tinofamba naJesu.
Ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority, munowirirana navo here?
Isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority. GNU, no, hatina kunge tawirirana izvo. Asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms. Todhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. Todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika, kutingazvigadzira sei, kuvaka mabhiridji nedzimwe nyika, maeconomic reforms. Todhila nemapolitical reforms, zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika, governance reforms, electoral reforms, zvingagadzirwa mudumbiro remutemo. Todhila nenyaya yezeki yatambura kuti zeki hapana zviripo pakuti kwaindependent electoral commission inenge isina kwayakarerekera, kuitira kuti mapato ese nemapoka ese, machechi nekumaprofessional bodies nemayouth groups vave necontribution kune vanhu vanopinda muindependent electoral board, kwete kungeitwa nepati imwe chete ZANUP PF. Izvozvo ndo zvavada kugadziriswa munyika muno, nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nemalegislative and constitutional reforms anoita kuti nyika yedu pave nekuwirirana nekufambidzana pamwe chete.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Asi mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa munyika mwedzi wapera dzakaitwa zvakanaka.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections.
Zimbabwe iri kuramba ichitevedza utongo hwechekerere uye bumbiro remutemo zvichitevera sarudzo za 2023. Ndinofara kukuzivisai kuti nyika yakaita sarudzo dzakachena murunyararo.
Ayo hanga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakataura kumuzinda weUnited Nations General Assembly nemusi wechina svondo rapera. Zvichakadaro, vaMnangagwa vari kutarisirwa kuti ndivo vanenge vari sachigaro musangano wedare remakurukota richatanga kugara mangwana mushure mekunge varitoresa mhiko. Mumiriri wesangano reAfrican Union muWashington, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York. Ambassador Suka Mafudze vanoti nyika zhinji dziri kukurudzira runyararo, izvo zvavanoti zvakakosha. Vanotiwo vakatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa, avo vakakurudzira kuti pave nemadzimai ane mabasa epamusoro-soro pane mimwe misangano iri kuitwa ichaitwa neUnited Nations munguva inotevera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naAmbassador Suka Mafudze.
Uyu musangano pagore rino ndinoti wafamba mune zvakanaka, ende sezvo munoziva kuti musangano uyu ndiwo kugadzisa kuti zvinhu zvive zvinoita zvakanaka pasi rose, kuti tive tine rugare rwakanaka, tive nepeace yavanoti peace, runyararo munyika medu ndo matauriro edu, ende kuti tinofanwa kuva tichionana sevanhu nepese patinenge tiri. Musangano wafamba munzira yakatwasuka, ende takatarisira zvakawanda uye tichienda mberi ne Agenda 2030, maSDGs anotaurwa aya. Tirikuona kuti nyika dziri kutaura kuti nenyaya yeCovid takadzokera mumashure, asi tiri kutarisira kuti tinenge tichitwasura zvinhu kusvika pa2030, zvinhu zvinenge zvichienda direction yakanaka. Tiri kushanda, nyika dzese dziri kushanda zvakasimba, ndozvatakaona pamusangano.
Takaona zvakare vaSiru Ramaphosa, mutungamiri weSouth Africa, vachiti ivo wandiwemadzimai vane mabasa epamusoro vanga vari pamusangano uyu, wanga uri ushoma. Munoona pachikwanisa kugadzirika irapa?
Apa panokwanisika kugadzirika. Hazvisi izvozvo zvatiri kutarisana nazvo tichiti pati yaita 50-50. Toisa zita remunhu apa, toisa zita rababa apa neraamai apa, taita 50-50. Pane zvakawanda zvinofanwa kuti zvigadziriswe kuti amai vagosvika pa50 pacho ipapo pamuri kuti pana baba, kuti nesu tigovewo nhamba yakakura yekuti tive tichipinda mumusangano. Pane zvinofanwa kugadziriswa zvakafanana nokukurudzira madzimai kubva pamalevels epasi pasi kuti vakwanise kuenda kunosvika malevels ekuti vanoti taapa madecision making positions. Pane zvinogadziriswa runyararo ndozvikuru peace, kuti madzimai akwanise kubuda mudzimba umu akwanise kuenda kunokwikwidza zvigaro zvepamusoro, ende vakwanisewo kuti vachienda kuchikoro, vari kuenda kuchikoro madzimai chaizvo, vakwanise kuva vari vanyori mumabasa epamusorosoro. Saka ngative tichigadzira kubvira pasi pasi kuti kwidze madzimai ekukwira kumusoro, ndokuti vagokwanisa kuwanda. Ivo madzimai vari kumusoro ndavo vane zvavanoisa panzvimbo. Ndaive pamusangano nezuro wepeace, takataura nyaya yekuti ngatibuildei macoalitions kugara pamwe chete muno mune diaspora munomu, vakwanise kumuvha kuti zvinhu zvifambire mberi nekubatana neavo vanobva kumusha vari pasi, kuti vakwanise kuita kuti zvinhu zviende mberi, madzimai akwanise kuva pamapositions epamusoro. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinofanwa kunge zvichiitwa macoalitions. Kumusha ikoko vanhu ngavangoti regei kungoti NGO yangu NGO yangu, ngativei tinouya pamwe chete tichisumudzirana tichienda mberi.
Mumiriri wesangano reAfrican Union muAmerica, Ambassador Hilda Suka Mafudze, vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kumucheto wemusangano weUnited General Assembly kuNew York. Kanzuru yedhorobha reMasvingo nhasi yaparura chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu munharaunda panyaya yebhajeti regore rinouya. Kanzuru inoti iri kuda kuparura bhajeti remari inosvika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million United States dollars. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa ichi pamahofisi ekanzuru mudhorobha nhasi, mukuru mubazi rinoona nezvemari mukanzuru vadunston Jory vati mubhajeti ravo vanotarisira kuvaka chipatara chezvirwere zvinotapuriranwa sedanho rokugadzirira matenda ezvirwere akaita secovid-19, cholera pamwe neTB.
Bhajeti redu in total 17 million United States dollars and maprojekti makuru atiri kutarisira kuita mugore ra-2024 iwater augmentation project. Then tine alternative power supply yemagetsi kuwater augmentation patiri kufungidzira kuti tingaita solar system. Then we are also looking at construction of chipatara chezvirwere zvinotapurirana because COVID-19 yakatidzidzisa kuti facility iyoyo inodiwa muguta redu reMasvingo seprovincial capital uye seguta riri kukura.
Vadhori vati kanzuru ichaisa mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$300,000 pachikamu chekutanga kuvaka chipatara ichi, sezvo vanhu mudhorobha vaifamba kuenda kuHarare kunorapa pachipatara chekanzuru yeBeatrice Infectious Hospital. Vati zvimwe zvirongwa zvikuru zvavachaita kuisa mari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica mukutanga chirongwa chekuvandidza mishina inopomba mvura nekuchenesa kuti dambudziko rekushayikwa kwemvura ripere. Achipawo pfungwa dzavo pamusangano uyu vaGraham Hugh vanga vachimirira vemabhizimusi vati kanzuru rinofanira kuisa mari yakawanda mukutakurwa kwemarara.
Refuse along all our roads in the industrial sites and in the residential areas.
Mari mugwagwa nemaindastri inofanira kubviswa. Kanzuru vachaga vashandi vanofamba vachitsvaira nekusenga marara iwayo vachinaisa mumabhini. Ini kana vapedza mapepa iwayo nemapurasitiki acho vanomapisa. Votsvaga kana kuti votsvaga mota yekuti vanozotakurisa vonomapisa kunongopisirwa marara ese kumadhodha bhini.
Kanzuru yati inotarisira kuti vagari vatange kubhadhara mari dzemitero yemvura nemari yekunze nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% mwedzi wega wega vozopedzisa zvimwe zvikamu makumi matanhatu 60% nemari yemunyika. Vamwe vagari vakaita savatrust manyasha vanyunyutawo mushure mekunzwa izvi uye kuti kanzuro inoda kukwidza mitero yemvura kubva pamari inosvika makumi maviri nezvitanhatu $26 kusvika pamakumi matatu emadhora kana kuti $30 vachiti vari kunetseka kuwana mari iyi.
Isu zviri kuitwa nekanzuro zvokukwidza mutero yemvura kana mitengo yemvura hatiwirirani nazvo, uye zvokuti chimwe chikamu chemari chibhadhwa nemari yekunze heni chimwe chikamu chobhadhwa nemari yemuno hatiwirirani nazvo, nokuti isu hatisi kupiwa mari yekunze, tiri kupiwa mari yemuno.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradze mutande vati zvakanaka kuita misangano iyi, asi kanzuru iri kukokera misangano iyi nechimbi chimbi isina kupa vagari nguva yekugadzirira.
Asiwo tinonyuta kuti dai zvaikwanisika vaitiudza nekuti zivisa nezvemisangano iyi pachine nguva, nekuti ndofunga mararamiro anoita vazhinji vedu vemuno mumashungo vanomaona. Vakawanda vacho ndevekubata-bata mubati yemaoko, vamwe vachona ndivo vanoenda kumabasa ari fomal. Saka vakatizivisawo nezvemisangano iyi pane nguva, zvinopawo vanhu nguva yekugadzirira nekuronga kuti mazuva avo mafambisa sei nemabasa avo kuti vakwanise kuatenda misangano iyi.
Asi munyori wekanzuru yemasvingo vaEdward Mukaratirwa vati nekuda kweumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vanoona achikurumidza kusvika kuvanhu.
Takazviisa pamasocial groups akati wandei anosanganisira masocial groups ekanzuro, anosanganisira masocial groups mamwe evagari. Vanhu vazhinji vaakushandisa maplatforms iwayo kuita zvinhu zvakawanda uye kuita misangano. Saka tine tarisiro yokuti nokuita kwatakaita ikoko takakwanisa kuita reach out kumaresidents akati wandei.
Vamukatirwa vati misangano yatanga nhasi ndeye masangano akakosha, uye vachapinda mumawadhi ose gumi yedhorobha remasvingo vachinzwa fukwa dzevanhu kwesvondo rose. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakaremara vari kukurudzira vatori venhau nevamwe vanhuwo zvavo munyika kuti vasashandise mutauro wekuvanyomba nekusavaremekedza. Mutori wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau paCrown Plaza Hotel muHarare nhasi, mukuru weFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe vaLeonard Marange vati zvakakosha kuti vakaremara vadeedzwe sevanhu kwete kudeedzwa neurema hwavo.
Tauro isingachaiti hatichaikurudziri, asi imwe mitauro tinoiona ichibuda mumapepanhau yakafanana nekuti tinonzwa mapepanhau achitaura nezvekuti madisabled vachitaura vanhu vakaremara, tinonzwa vanhu vachitaura kuti vanhu vanorarama neurema. Takatoremara, saka tichida kuti vachinje even matauriro avanoita kana vachibata nyaya dzavanhu vakaremara, nekuti isu taakuti isusu munhu asingaoni munhu asingaoni. Asi kare munhu anga aine upofu ainzi bofu, asi izvozvo taakuziva mutauro wakanaka totanga taona munhu setaona urema hwake. Saka toda kuti munhu adaidzwe neurema hwake kunzi bofu nekuda kuti haoni, chimumumu nekuda kuti haatauri, musopi nekuda kuti ane usopi.
Vamarange vati venhau vakanzwisisa mitauro yakafanira vanokwanisa kuvabatsirawo kubvisa mazita ekuzvidza anoshandiswa kune vakaremara.
Tikashanda tiri tega tisina unhu wenhau, nyaya dzedu hadzina kwadzinoenda, hadzisviki kure. Mapepanhau nevanotora nhau ndio vanofambisa mashoko kwese kwese nyika yese.
Varufaro Chinyanga vanoshanda neZimbabwe Albino Association uye vaine usope vatsigirawo kuti mazita anozvidza afanirwi kushandiswa, vachiti zvinobetserawo vabereki vanozoitawo vana vane usope kuti vagamuchire vana vavo nekukurumidza.
Kana kutiwo vanhu vavaratidzewo albinism kana kuti vanhu vane usope mumafirimu vaisikowo pamabillboardwo kana kusikowo mumamagazini, zvinhu zvinokurudzirawo vabereki vachangobvawo kuita vana vane albinism kuti aiwa chipo chandapiwa naMwari ichi chipo chakangofana nani muwapi umwana sina albinism kana uso.
Amai Zvanaka Gomo vanoshandawo kuZimbabwe Epilepsy Support Foundation vatiwo vatori venhau dzimweni dzenguva havanzwisise urema hwavanenge vachitaura nezvavo vachipa muenzaniso wechirwere chepfari. Vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vanzwisise kuti kune urema hunoonekwa nemaziso neurema husingaoneki nemaziso.
Ukasvika uchiti ndakaremara, kunyangwe kune vamwe vanenge vakaremara vanogona kutokuti ibvai pazvinhu zvedu, nekuti vanenge vachiona iwe uri chiratidza kuti hapana mutezo wako akakuvara, nekuti mutezo wakakuvara uri mubrain mausingaoneki.
Mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi Muzvare Shalin Mahomed vati zvakakosha kuti vane urema nemasangano anoshanda nevane urema vagare vachidzidzisa vatori venhau mashoko akanaka ekushandisa, sezvo nguva zhinji mashoko aya achishanduka nguva nenguva.
Ngavarambe vachironga misangano yakaita seyanhasi, tichiramba tichidzidza nekudzidziswa zvitsva. Tisarambe tichishandisa mitauro inozvidza, inotuka, inoshoropodza.
Masangano anoshanda nevanhu vakaremarawa apawo kurudziro yekuti vatori venhau vapewo izwi kune vanhu vane urema kumasangano avanoshandira, kwete kungobudisa vanhu ava vachiratidza kutambura kana mune zvakaipa chete. Huwandu hwevanhu vane urema muZimbabwe hunoti netsei kunyatsoziva, sezvo pasina kuwirirana kuti chii chaizvo chinonzi urema. Hurumende inoti vanosvika chikamu chimwe chete kubva muzana kana kuti 1%, asi the National Association of Societies for the Care of the Handicapped, NASCO, vanoti vanodarika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira zvikuru muPakistan, Imran Riaz Khan, anowanzodaidzwa nerekuti Imran Riaz ange atsakatika mwedzi mishanu yadarika mushure mekusungwa nemapurisa, anonzi negweta rake adzoka kumba nhasi. Imran Riaz akapambwa akasungwa panhandare yendege muguta rePunjab musi wa11/10 achiedza kuda kutiza munyika iyi kuenda muupoteri, sezvo ainge opomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga. Chirwere chekolera chinonzi chatanga kupararira mudunhu reBuera, asi vezveutano vari kuti yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu, sezvo vari kubatwa nechirwere ichi vakawanda vari vekereke yechipostori isingabvumidze vatendi vayo kuenda kuzvipatara kunorapwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mume mugari wekwawa rambwa mudunhu rebuhera South vamusande matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwamarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara. Vamatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombe kombe kwerwizi runde uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Munozivawo kuti mapostori kana ekarurisa zvezvi vana vanenge vakawandisa vana vanenge vachingozara murwizi nokuti dzimba dzetiri kutaura nedzadzi takatotiri rwizi pane rwizi runonzi rundeve rwuripo ndorwakati dzimba dzacho dzakaiti line saka paka iriya yacho iyoyi ndoeti kutotye kuti kana murwizi macho mvura yacho haisi kunyatsokuwirira yakangomira mira kudai saka nemvura yacho takutoityira kuti ingato inoite zvainga ndo pakabude korera yakawanda.
Vamatsveta vanoti pane mashoko ekuti mumwe muprofita akatofa mushure mekuedza kunamatira mumwe mutendi aifungidzwa kuti ane korera.
Saka sofa kutaura kudai kwakafa vanhu 2 mudzimai wakafa watakaigama rimwe zuro anawo nevamwe vari kurwara izvozvi kutaura sekuti pane 8 vari kurwara saka izvozvo zviri kutinetsa kuti zuro kwakatobatwa vamwe nacho chirwere ichocho veheld vari kuuya zvavo toi asi help yataka takakumbira kuvari ndeyekuti vaise tende paarea pacho nekuti vanhu vavakangoungana papa bamba 1
vaendera mberi vachiti vechitendero ichi vanofanira kukurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuti vamwe vavo vari kufa nezvirwere zvinorapika. Mbuya utsanana amai Dokas Mbendama ava vanoshanda kumundire World 1 kubuhera West vanoti dunhu rebuhera rine zvimbuzi zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore.
Manje nekuenda kwetemo kwatakuenda kwenguoko takazwa president akurudzira zveflash toilet saka yobva anombokundikana kwakaplan vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake takaomerwa nekuendesa vana kuzvikoro zvekudya saka vasina matoilet saka vanoti zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatipotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana. Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti aqua tablets aya ekuisa mumvura ngatinge tichisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zemstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika 10 nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi. KumaNikaland vanhu vanodarika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kubuhera South yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Mnyaradzi Mukuzunga. Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa. Chirwere chekorera chakatangira kucheguti muna kukadzi gore rino. World Health Organization inoti vanhu 65 nevashanu kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndiniropafadzo Mapimitse.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekuti nyika yotora gwara ripi mushure mesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika munoda nhaurirano uye kufano umbwa kwekanzuro inogona kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa kana kuti transitional authority. Asi vachitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati sarudzo dzainge dzaitwa zvakanaka munyika. Mumiriri weAfrican Union muAmerica okurudzira kusimudzirwa kwemadzimai kumusangano weUnited Nations General Assembly. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Taboko Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lomongameli Emerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Ezange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukukhetho lwenziwayo, asilokhetho kwakuqilibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane ukuthuthukise eZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo hachi omanyano.
Isu takatotaura kuti chinodikwa i-transitional authority. GNU, no, hatina kungeta urirana izvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms. So dhila nenyaya dzezvikwereti, madebt issues. So dhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika kuti ngazvigadzira sei kuvaka mabhiridji nedzimwe nyika. My economic reform. So dhila nemapolitical reform.
Tinasikhuluma ukuthi sifuna i-transitional authority hachi uhulumende womanyano. Kodwa sifuna ukuthi abantu bazwisisane kubunjwa uhulumende we-transitional authority umanyanisa imibono yabantu bonke ezaphatha amandla okwesikhatshana ilungisisa okufanele kulungiswe kwele Zimbabwe.
Lawe ne-contribution kune vanhu vanopinda independent electoral board kwete kungetwa neparty imwe chete ZANU-PF. Izvozvo ndo zvavada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nema-legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leTriple C, ubexoxa loBlessing Zulu oweStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso yePolitical Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu oweUnited Nations General Assembly ngeviki ephelileyo. Umnangagwa uthe leZimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and a credible election.
IZimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemithetho kulandela ukhetho luka-2023 olusanda kukhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo, inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa owebandla le-CCC bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kwele Zimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa eyokuthi iSouthern African Development Community izaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impumela yokhetho kwele Zimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekela phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwa ngakuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liyephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenza. Indaba abantu bengafuna ukuthi kuphume egcekeni abantu bakhulumisane, nxa kulibufakazi kuphume abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama-talks arayithi, ezange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela into ukhetho lwenziwayo. Ayisilo khetho kuqilibezela nje kwaMnangagwa le gruphu yakhe ifazi. Kufuze kube nama-talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yiSadaki, izeki idilizwe, laba babekuzeki baqotshwe, othigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes his excellency idim nangaka received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambinde khona kathesi yephambili. Akulo esingakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo wakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana wamazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhla ka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi. kuti kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentethelizindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukuloba imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula izikolo. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-TCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana abazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathi nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilethayo iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona apha ezikolo. Into yakhona baphoselana inyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya invigilator beinvigilator nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga, ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college laphana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikezayo. Imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabule. Uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education esingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseke. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadala i-examination fee, imali leyana ukuthi ihambe iziziyefika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhale ukuthi ababali sibona laphana lakho kubhadalwa khona zone ziyana ama-examination fee. Le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseke ngabakhiphe enye imali yokuthi nxazokuinvigilator laphana ababali silabo benikezwe.
I-TCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithini ngalokho?
Indaba ye-fees ntatheli thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali ngawo le mali ngawo uyakwenza lokho. Kodwa-ke i-curriculum yethu le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga ukuhlala kwenzira masanga commission. Yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso. Ungayale kuswini kubo masungamali akuvele kakula network, kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezi izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule khompyutha yakhe. So ngangizona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende okhona sihlala simtshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kathesi ntatheli singama-products awe-state-funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo ufika ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengelwe i-uniform bavuthuze i-economy yavukisa ingasayenelisi ukwenza zona lezi zinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kulezinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana indleko zesikolo bonke.
UMnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimsek uNkosikazi Nikki Dlamini ubengabambeki ecingweni. Ama kansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukansili le ngeviki ephelileyo lapho abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kubika uNokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume ejelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla lelo ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo Nyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebuleleni North kubandla linye umnumzana Prince Dubeko Sibandala ewenqaba ukuphawula ngokhetho lolu, kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule okumqoka ekunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edolobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa i-Watch Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling 8300, and imali le yona izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs la azanceda emkhosana supply le-low density supply.
Unyone laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisehambisa izikhalazo zezakhamizi ukuthi no, izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona sukuzonke, ngoba ngokwabo bakubona sukuzonke badalelekile. So lokho request yazama ukuthi sikuphushe lo mayor the council yonke nama resident, then singakwenza futhi kube le value ukuthi sizahlanganisa ama residents wonke nama resident association owadra jifakora nama churches nama pastors and all other leaders believe ukuthi ngasincedisa ukubana sikuphushe lo daba, ngoba sisodwa sometimes singela input yama resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma umhlali wakuleli dolobho uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi awukwaniseki, so becinga kwenzakala bizimi bekhaya ukuthi kati ibhili nganihla bijangani liyaphansi. Ngoba ifiki fine ngoba one day ikhombe location abantu kuhamba they're struggling to pay this money ekhansileni, because it's losing money because imali khona iba too high for people, but imali khona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo aboshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sekhokhela abantu abadala kulayo yona even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenze ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela enhlangothi zamakomiti yagoqe ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi le project othiwa i-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisele lokho.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Sim. singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezomvikela ukwele Kenya lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamalecatha lokunye. Ukhangelele ukuba uza kwethekelela lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobho leDena kwele Libya lapho okadabu kamadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempila kahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kwele Zimbabwe. Kule ndawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempila kahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. UDokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso ye-Public Health South Africa PISA uthi kuningi okungenziwa ngabantu labezempila kahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-cholera.
Community and ama individuals. Every individual is a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. Kwe responsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to e-bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ma behaviors wethu nama values wethu, it's important to take care of that. Because ama behaviors, ama practices izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, is bigger at risk of the cholera legacy to take care of those is control.
Umnumzana Retlo Matorwa okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough.
Umatorwa uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issue. Pharmacists play a very critical role in terms of provision of access of medication.
Pharmacists, ababalisi, ama community village workers, labanye.
Uthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mesifuli Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo ze-public health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972 kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009 umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose unkulungane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe wabulala bedlula kancane kunkulungane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana okwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-CCC. Ihofisi kamongameli Mason Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi lizwe libhakane lenkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubungeleza umbusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi umnumzana efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangakukhangelela kukhabhinethi kamnangagwa entshale.
Kunenge abakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa, kodwa ngokubona kwami, ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu-43 edlulileyo, kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho. Baza ngena sizwile kulabatsha, kulabadala, phakathi kwabo bazabe behlangene labasebe ku-cabinet. Kodwa kakulanto entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo. Kuzabe lokho kufanana nje kulusizi, kungela misebenzi, kungela zibhedlela, kungela zikolo, imigwaqo idilikile, akulalutho oluzaba khona. Kodwa kabantu beZimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikho khona, ngokuba bathwele nzima abantu, akula misebenzi, ezomnotho kazikho, balayini emabhenki, belayinela imali engekhoyo, imali yakithi ayithengi izinto, ziyadula elizweni, kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa, i-constitution kayihlonitshwa, ziningi izinto ezingahambi kahle. Phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle, ngazihambi kahle. Ngakho-ke yikho abantu beZimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa. Abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu, bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe, zime kahle, abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku, esilamatitshala, amatitshala asebenzayo, ihola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela, bayefica imithi, bayefica amadokotela namanesi abahola imali efaneleyo. Bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo, kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo. Bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe, ime kahle, ezikaloliwe, i-railway isebenze ngendlela efaneleyo, indizamshina kusebenze ngendlela efaneleyo, konke kume kahle, bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi, bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi, bengazange batshawa ngamakhanda.
Yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana, abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle, abanye besithi lwaqhutshwa kuhle?
Iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho azange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo. Kwaba lokudlelezela, ziningi izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo, ezingahambisananga le-constitution yeZimbabwe, ezingahambisananga le-electoral act, ezingahambisananga le-SADC principles and guidelines on elections, ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonishwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho. Ngakho ukhetho belungakhululekanga. Imphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso zabantu beZimbabwe. Lokho-ke yinto esingeke siyibalekele, yinto esegcekeni. Yebo, kambe bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle, lwaba free and fair, kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota, kumbe ngezinsuku siyavota. Ngakhangeleza imisakazo nje iZBC TV radio azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo, kanti umthetho uthi kakube njalo. Ziningi izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kuzaqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028. Ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi. Ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government, kube lokhetho olunye, kube lalokhu lalokhuyana. Sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma, kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu.
Umnumzana efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-Triple C bekhumisana umlotha kulungisiswe okuhluphayo kwele Zimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube ngesithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.